Chaya uyo akaita mukurumbira unotyisa semutambi nemutungamiri wenhabvu akasaya nezviro manheru munzira yekuenda kuchipatara mushure mekurwara kwenguva refu. Chaya anga ave nemakore makumi manomwe nemanomwe ekuberekwa, 77 years. Murairidzi wenhabvu Lloyd Mutasa, oyo anopinda svondo imwe chete nemhuri yaChaya, anoti aziviswa nezvemashoko anotambudza aya nemudzimai waChaya.
Ini ndaziva nenhau yerufu irwi mupfurikidza nekuenda ndaona enizdiko kubva kuna maiChaya nguva dzemangwanani mafaishere ikoko. Ndobva ndafona foni yavo, ndobva ndataura navo, ndichingotaura navo ndichidima, ndobva ndangotanga kuchema ndikati kweinda, vakati baba vaChaya.
Laban Kandi, uyo akapinda pakare ndaimasoka Stars OBA ari mujuzi reDynamos, anoti anzwa nezverufu urwu nemuvakidzani waChaya Jets George, uyo akambotambirawo dzimbare zvekare.
Ndanzwa nezverufu rwaJorge Chaya naDavid George, bodzi ndiye anogara padhuze naye kuGlenora, ndiye anogara achiingirika achimubvakachira kunoona kuti akamira sei. Aita rafikirwa chikuru.
Chikwata cheDynamos nesangano reZimbabwe Footballers Stakeholders Forum vanoti vanyorera ZIFA kuti iite chikumbiro kuhurumende kuti Chaya aitwe gamba renyika. Mutungamiri wesangano iri vaFrancis Dzimunya Nyamutsamba vanoti Chaya anokodzera ruremekedzo rwenyika urwu nezvaakaitira nhabvu muZimbabwe.
Tanyora tsamba yaenda kuZIFA tichikumbira ZIFA sezvo varivo custodian yebhora muno muZimbabwe kuti vanyorere kana kukumbira kuMinistry of Sport kuhurumende rinova riro bazi rehurumende kuti vangopawo ruremekedzo rwegamba kuna George Chaya, nyanzvi yedu yezvemitambo.
Anotaura akamirira Dynamos vaTinashe Farao vanoti tsamba yavo yechikumbiro chokupa rukudzo rwegamba renyika kuna Chaya yatove maoko eZIFA.
Pari zvino tatonyora tsamba ZIFA kuti ipewo ruremekedzo rwegamba kune mushakabvu George Chaya. Tsamba iyi tatonyora tichaona kuti zvinofamba sei, hurumende ndeichazotadza todii.
Mutasa anoti Chaya akasaitwa gamba renyika zvinoratidza kuti hapana mutambi wenhabvu achapiwa rukudzo urwu.
Munhu akaita saGeorge Chaya akatadza kuitwa national hero, then all of us as footballers, I think zvinenge zvatorakidza kuti there will never be a footballer achanzi is a national hero.
Mutauriri weZIFA vaTsorisani Gwesela havana kubatika kuti tinzwe kana vatsvitsa kuhurumende chikumbiro chekuti Chaya aitwe gamba renyika. Asi mashoko avo ekuchema Chaya, ZIFA yati zvakaitwa naChaya munyaya dzenhabvu zvichabatsira kusimudzira nhabvu munyika. Chaya akatora mukombe weSoccer Star OBA kashanu muna 1969, 1972, 1975, 1976 na1977 uyezve aive muchikwata chenyika cha1969 icho chakatamba neAustralia mumutambo we-1970 World Cup. Pamusoro pezvo, Chaya ndiye aive sachigaro weDynamos apo yakasvika mufinari yeCup Champions League muna 1998, izvo zvisati zvamboitwa nechimwe chikwata munyika. Kunyange hazvo vasiri munhabvu, murayiridzi webasketball Edmond Mutetwa anoti Chaya igamba renyika kwete renhabvu kana mitambo chete.
Glenora munamucheke Christian mofanawo George Chaya Christian nebasa raakaita.
Rufu rwaChaya rwauya Zimbabwe ichangobva mukurasikirwa nevamwe vatambi vana vane mbiri, Jets Mandugora, Meshack Chidzambwa, Joe Mugabe naErnest Mapepa Sibanda pamwedzi mitatu yapfuura. Vari kuchema Chaya vakaungana pabva pake pa 4538 Glenora A Spaceman muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.